Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa nasi vaita musangano kuGlenview South uko kurikuitwa sarudzo dzebyelection mushure mekushaya kwakaita amai vimbai Tsvangirai Java mutsaona yemumugwagwa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano wanhasi uyu. Vachitaura pamusangano uyu, vaChamisa vati havasi kuzodududza shure panyaya yekuratidzira kunyange hazvo vati hurumende iri kuita zveudusura nekuda kumisa kuratidzira kwavo.
Vatika zvinozvo hatichabvume kuti munhu anobvana because akaona kuti constitution haisi kuteedzerwa. Mapurisa haana power to ban a demonstration. No one has got the power to ban a constitution. No one has got the power to ban people from breathing. Saka isu takati ike zvinoizvi tiri kuronga ikanoti tichipedza program you see imi basa renyu vataa kuda kuti muite ndokwatakananga mai kana manzwa kuti tati tiri kuda kuita action usabvunza nyaya dzakawanda teerera gwara rechi teerera gwara rechi teerera gwara rechi so we are very clear demonstrations are a constitutional right demonstrations will continue. And the demo harichangira vana marizauti nguva iyoyo. It's an incremental process. Vamwe venyu muri kuda Eastern Court, it's not a walk in the park. We must build the momentum.
Vashorawo bato reZANU PF nekwavanoti kuda kuedza kukanganisa musangano wavo wanhasi. VaChamisa vashorawo hurumende nekwainoti kusunga kwayakaita Ishe Felix Ndiweni vachiyambira kuti panoda kumira muswe panonyerekedza.
Nyika yakwinimirwa nemweya werima. Rima remagetsi asi rimawo rehurumende. Makaona mashure atakaitirwa ekuti hurumende inozviti hurumende inosunga chifu zvakapesera kuitwa 1903 kuna Maponde. Kusunga chifu Ndiweni ukaona wakusunga madhisha imbiro mbiro dzokuoneka.
Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakundikana. Vamwe vataura pamusangano uyu ndiva Obey Stole vanova mutungamiri wevechidiki muMDC Youth Assembly.
Hatisi kuzoshandura maitiro edu ekubata bumbiro remutemo tichiti Munangagwa must go. Pamusoro pokuenda kwamunangagwa ZANU PF Mazigo, chisa bama chisa.
Vakawanda pamusangano uyu vafarirawo imwe nhengo yebato iri vaPaddington Japa Japa vachangoburiswa mujeri vachingamidzwa nemurongi wemabasa vaAmos Chibaya. Muteedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vataurawo pamusangano uyu vakati handichokwadi kuti mubato mavo mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pavo navaChamisa.
Vava kuda kubudisa zvinhu zvisina basa kuti hei Job Scala akarwana tendai biti hei Job Scala chakazodewo hei Chamisa ma mabiti varwa musafa makatereva nhema mukationa tiri vatatu takadai panapa papo dzeidemtisi takazunda. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, president. Tinoapa Zimbabwe vanaro. If they will succeed to divide me and my young brother Chamisa and my vice president Gabit. Chokwadi politics tinozvisiya. Ukama hwatinahwo tiri vatatu kudaro.
VaVincent Tsvangirai avo vari kumirira MDC musarudzo idzi vataurawo zvishoma pamusangano uyu.
Mavako mudenga. Mavako mudenga. Mavako mudenga. Mazano mudenga. Vanoti zvaka zvimafoo by four zvisina basa mudenga. Izvoko. Pamusoro epresident, pamusoro eleadership. Akanda dress kana president vatao. But ndakungobreka protocol nekuti ndaababa vemusha. Saka vemusha ndirikumbira vana vangu. Kuti gatibude musi wa 7 September. Tinobuda handitika. Tinobuda handitika. Munhu wese ari kubuda handitika.
Vamwe vari kukwidza musarudzo idzi ndiva Offered Muchui vari kumirira bato reZANU PF Awo vasina kukwanisa kunyatsotaura nestudio 7 sezvo vanga vashomeka izwi nekutsvaga rutsigiro.
Aiwa, ndiri kutambirwa nemufaro chaiwo. Ini ndakagara ndakatambirwa kare kase mugaro wemugeni vhiyu. Ndinezvo ndakatomboita zvinobatika muwane mugeni vhiyu.
Studio 7 ichaedza kuita hurukuro navo zvakare. Studio 7 yakwanisa hayo kutaura nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakamirira bato relead vaEdwin Million. VaMillion vativo nhasi vanga vachifamba munzvimbo yeGlenview South vachitsvaga rutsigiro.
Taswerewo tichionawo vanhu tichifambawo tichitoma door to door campaigns nemaroad shows tichitsvagawo rutsigiro kubva kune vanotitsigira kusanganisira vagari vemuGlenview kuriko kunzvimbo kwandinogara. Tichisangana nevamwe vatinogarisana navo tichishiyana maideas maringe nematambudziko atinosangana nawo sevagari vemugeni.
Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisirawo vaElas Sani veUANC, vaMaxo Kasema vakazvimirira, vaPhil Chamunorwa Ndengu vakazvimirira, vaPallington Pikele veUANC zvakare, amai Rosemary Nyamaedenga uye vaCrispin Rateiwa veZapu. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya.